vashika kuIndia isuka ingofungidzira kuti anongosvika vachiita operation. Saka hanzi vaita scan vakaona kuti chigoti changa chakati kurisei. Zvikanzi izvo nemadoctors taakumboi chireducer nekuita chemo. Pavakasvika pastage yechi 40 weeks yaifanira kuenda for 5 weeks vakabva vatanga kuita pain kana any pain killer zvanga zvisabatsiri. Saka vazoona kudaro ndobva vadecida kuti hanzi hasi angakurutsa. Zvikanzi izvo zvino zvaakurutsa ndobva vati takuisa feeding tube. Feed that direct into the stomach hands in the pattern. Vadaro hands to come a blood. Ratai fundi drakutichi. Runom sustain a coma sula. Anzo vabana eku theatre the following day. Vakaona rangashina blood rakari. Vavaisa rume blood. Anzo saida kuona kutizo. Ko blood zipani parukuraska mbundi yere. Nekuti vaisinga watani paruku rukuraskira like in the stomach. When they opened, they discovered kuti. Apanga pasina ropa rairaska mbundi mo. Vavango so namba vavara. Saka. Zvinovinga kuti pain yakazenge yawandisa paari. Haana kuzomborecover wakabva wangomisa pabreathing machine kutobva ashaya.
Pari zvino pati pava neurongwa here kuti vacharadzikwa rini uyezve kuti vachabva rini kubva kuIndia?
Mwanangu, kuIndia tanga tisati zvedu taziva kuti vangauye rini nekuti pakaenda Priti kuIndia akanga achifanira kunogara for a month or 1.5 months. Go Maria takanga tariza kuno kuZimbabwe. Azosvika ikoko vakasvika vakati takutombomuita chemo. Saka itinzi akazogara longer than zvaifanira kunogara. Vakamudischarge muhospital, vakamugarisa mulodge. Maipota achitorwa every week achienda uko. Saka mari yedu yatakanga takariza kuno kuti haina kuzotikwanira. Yakanga yasara yacho. Paakaiswa pabreathing machine, zvanzi izvo vakati it's almost 1.5 a day. Saka mari yedu isusu haizombokwana. Kapari zvino kuedza kuti tibatanidzewo mari semhuri nekukumbirawo kune vamwe kuti vatibatsirewo kuti tiwane mari iri kudiwa. Tinotori nechikwere chimwe chekuhospital ikoko ndofunga $2,000 neimwe $2,500 iriwa kuti tigokwanisa kuti titore bhodhi yedu yekuno kuZimbabwe.
Vanenge vachida kukubatsirai vangakuwanei papi?
Vanenge vachida kutibatsira vanotiwana pa EcoCash. Namba yangu inonzi 0772 913 455.